Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 26 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 551. Nhengo mbiri dzeMDC Alliance mudunhu reHarare pamwe nemudzimai wakanzura weWard 16 nemwana wavo ane mwedzi minomwe vanonzi vakapambwa nezuro manheru nevanhu vakange vakapfeka mbatya dzemauto pamwe nedzemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi hwakakwira nechina kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nemumwe chete 21 nechirwere ichi. Vanhu ava vakabva kusouth africa, Botswana neMozambique. Vanhu vafa muZimbabwe nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vave zana nemakumi maviri nevasere 128. Nhengo mbiri dzeMDC Alliance mudunhu reHarare vaAlan Moyo navaLamek Bizure pamwe nemudzimai wakanzura weWard 16 vaDenford Ngadziore, Lydia Mlenga nemwana wavo ane mwedzi minomwe vanonzi vakapambwa nezuro manheru nevanhu vakange vakapfeka mbatya dzemauto pamwe nedzemapurisa vachifamba nepuma yemauto. VaMoyo vanoti vakatorwa vakatotandara zvavo vari pamba pavaBizure, vakakandwa mupuma yemauto iyi vachizoendwa navo kudzibarisekwa uko vakasiya vakandwa mushure mukurohwa pamwe nokushungurudzwa. VaMoyo vanoti vakazowanavo mumwe ane tsiye nyoro akazovatakura kuenda navo kukamba yemapurisa yeMarlborough Police Station uko vakavhura docket rokupambwa pamwe nokushungurudzwa kwavo. Docket ravakavhuriswa riri pasi penhamba dzinoti RRB 4421892. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro usiku kuti vakange vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo zvakaitika kwadoka. Asi VaMoyo vanoti vanofunga kuti kupambwa nekushungurudzwa kwavo uku kune chekuita nezvematongero enyika sezviri kungoitika kune dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kungopambwa dzichishungurudzwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndanandigiri zvangu ndipa musha pamukomalami Bizuri vanovaivo branch chewemebrain central. Zvino ndigiri pamusha pavo apa tiri pedo negedhi rakavhurika. Tauya rori remasoja aya anozivikanwa achinzi mapuma. Vakajamba varume vanosvika ivo 8 vanga vakapfeka yunifomu yemasoja nevatatu vanga vakapfeka yechipurisa. Saka machinda aya paadzika vatikomba vanga vachidedzera vachiti tavabata tavabata tazovabata tazovabata. Zvinoimba kubvunza kuti okei nhauri rweripo ndei. Vabva vatanga kundipa mambama vachindikava vachindirova. Vakandidhonza nebvudzi vakadhonza Lameki Bizure nebvudzi rake. Tikakandwa murori muya Lameki Bizure akanzi vata pasi. Murori muya rakufamba rakananga mebhureshoti bahati swapasa bahatanga guru alami bizuri ne mboma nchimwe chiraba ne nchimwe chichemu chazomucheka musana vachimuro vachitona associate nema political gangsters ane ndozvira vashandisa iro vatanga tirova sikwidzana shehudu vachingotirova vachitova mushafu musoro nekumusana tikakwidza tikapfuura mary park tikasvika kudzt tava kudzt manje ndopavazoona vatichi mudzimai anozilidya mulenga vatati naye anovai mudzimai wakanzela jenifoti ngadzori nenhaurira yekuti anga akabereka mwana wabva wamuti adzike pasina mboti chinhambo chakadai ndopavazotitisu tidzike vaita zvokuti rasira pazhe tikabatsirwa nemwe muchinda tibatsira tikawana transport yekudzoka kune boreni tikanofaila report ndozvaitika nozvara nhasi
saka mamhangara kumapurisa
tamhangara kumapurisa tikavhurisa joketi tikapiwa mamedical whatever chaiyezidokumen chawo
munogona here kutipa nhamba yeripoti yenyu yamaita kumapurisa
DRRB 44 21 892
mavhurira papolice station ipi
neboren police station
saka munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here
hongu ndezvematongerwo enyika nekuti vanga vachitondiziva nenhaurugwa yekuti ndiri kutoenda kumatare nenyaya iyaya 19 February flash demonstration matikaita mutaun so masungiro atakaitwa munongo waziana makomboro aruzhinji takasungwa nemapurisa akawandisa zvikukutu asi tiitoashoma kudaro ende mawira avaita ndomawira avakaita musiwo ende nekuti tamuziva ini ndaandisina hangu mhaka yandapara ndakazvigarira hangu nevanhu vangu vachihurukuru hazvii
tiri kuona vamwe vanhu zvikuru vanenge vakarerekera kubato rezanu pf vari kuti nyaya idzodzi dzekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vemdc kutotywa nekukidnapwa vari kuti muri kuita inonzi stage managed kana kuti muri kuzviitira mega kuti muwane vanhu vanokunzwira itsitsi munoti
rangarirai kuti vanhu vezanu pf avakamboti bhonzi noti rinoshanda handiti asi rakakoniwa handiti avo vanhu ava ndohunin'an'a hwavo ndohunhuku hwavo hwekureva nhema vanhu vachitambura vanhu vachishupika tarwisa kuti vanhu vange vaine chokudya vaine pokuvata vaine upenyu hwakanaka torobwa nezhira iyi vobva vaenda pamberi vachiti aiwa vanhu vanoreva nhema kwete 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 vanhu vari kushupika ndozviri kutoitika tiri kutorobwa musi nenguva vana makomboro aruzivishi vanzwa nekurohwa iwo vana lamidizura kutorohwa kwavari kuitwa kwanditi nezvakaitwa nhasi handiti vari kutongotitambudza ndo maitiro avo ine ndozvavanoita saka kungohwerekesa kwavanenge vachingoitiwo zvavo asi hapana ndo maitiro avo ndo kuita kwavo
iye zvino muchibva pamapurisa ipapa muri kudzokera kumba kwenyu here kwamuri kuti ndokwamatorerwa muri kuita sei
handikwanisi hangu kudzokera kumba ndichatongoona kuti ndodii kugozhegwa nekudii saka ndichatomboona izvozvo ndakutombotsvakatsvaka kuti ndovata pai ndogarepi muchingwa chatakatarisana nazvo izvi
avo vange vari nhengo yemdc alliance mudunhu reharare vaalan moyo vari parunhare vari pamalbrain police station najonga kandemiri westudio 7 kuwanda koita vanhu vari kubatwa necoronavirus kuri kuuya panguva isina kunaka munyika sezvo vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba vakoti nevamwe vari kuramwa mabasa hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano rinoona nezvevashandi ava rehealth services board dr paulinus sikosana sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavashandi vemuzvipatara ngatinzwei hurukuro yavaita nablessing zulu westudio 7
vatungamiri vehealth service board nairo bazi rezveutano neutungamiri zvekare hwepamusorosoro hwenyika hausi kuratidza zvinenge zvichitarisirwa neveruzhinji kupa utungamiriri pakugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi vezveutano kuramwa mabasa kwanana mukoti vana chiremba nevamwe vese kunoshungurudza veruzhinji avo vanopona nekubatsirwa kuzvipatara zvehurumende asi chinhu chiri kutikatyamadza ndechekuti hurumende iyo health service board Nairo bazi rezveutano vanenge vari kufunga kuti dambudziko richangonyangarika kana kungonyungudika pasina zvazvaitwa.
Semaonerenyu pada kuti paitwe sei chaizvapa?
Pari kutoda kuratidzwa utungamiri hwekuti hurumende ikoke vatungamiri vana mukoti vana chiremba kuti vagare pasi vakurukure pagadziriswe matambudziko ayo ari kusangana nevashandi vezveutano. Pari zvinezvi tikatarisa zvipatara zvikuru zvese zvemunyika veruzhinji vari kushungurudzwa zvakanyanyisa nekuda kwekuti vari kuti vaende kuzvipatara hakuna vana mukoti hakuna vana chiremba. Maoutpatients dzimwe nguva atovharwa, maoperations angadai achiitwa iye zvinezvi haasi kuitwa.
Izvi zviri kukonzera matambudziko akaita sei kuvarwere?
Izvo zvoita kuti veruzhinji varwarire kumba kana kuti kufira kumba nekuda kwekuti iye yatinoti health seeking behavior panenge pasisina, nokuti vanenge vachiti ko tikaenda kuchipatara kwacho tinozonobetserwa nani isusu tichinzwa kuti vashandi vari kuramwa mabasa. Asi tichitarisa matambudziko vashandi vezveutano haasi matsva matambudziko aya, tese tinoaziva.
Ko chii chinoita kuti matambudziko aya asagadziriswe?
Gore negore hurumende inovanyengedza pavanoramwa mabasa, vovatsvetera vodzokera kubasa. Vadzokera kubasa nhaurwa dzaya kana kuti nhuna dzavo hatidzioni dzichigadziriswa. Asi nguva yatiri inoi zvinhu zvakatoti nyanyei kuoma nekuda kwekuti mukaenda kuzvitoro maprizes ari kukwira zuva nezuva. Angave ekutenga mumashopu, angave mafuta efuel, dzingave maschool fees, mari chai chaiyo haichatenga. Vashandi vehurumende vazhinji vari kutambira mari isisakwani kana kutenga chii zvacho. Isu tinoziva kuti makare kare mumhuri maiti mukaita chiremba kana mukoti motoziva kuti mumhuri imomo nhamo yapera. Asi iye zvinezvi vana chiremba vana mukoti vakuitwa chiseko nenyika nekuda kwekuti veruzhinji vanotoziva kuti mari yavanotambira haina chainoshanda haina chainotenga.
Ndeipi kurudziro yamuri kupawo kuhurumende?
Saka isusu kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti hurumende ngaizive kuti veruzhinji vari kutambura havana mamedical aid, havakwanise kuenda kumaprivate hospitals, vanorarama nezvipatara zvehurumende. Asi kana kuzvipatara ikoko kusina vashandi zvichaita kuti veruzhinji vatambure zvakanyanyisa nekuda kwekuti havakwanise kuti vange vachiwana maservices. Asi hurumende ngaikosheseoka vashandi vezveutano vemunyika medu. Ngaitarisewo kuti vashandi ava vakadzidzira mabasa. Vadzidzira mabasa kudaro vorarama upenyu hunokundwa newemunhu anoita basa rekuchinja mari. Mumwe wacho asingatomboziva kana kunyora zita rake. Izvozvo zvinhu zvinoshungurudza, kwete vashandi chete ivava asi nevabereki vavo vakavaendesa kuchikoro nevaya vakavatsigira kuti vakwanise kunge vachipedza zvidzidzo zvavo.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nevashanu 335,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yose. Vanhu vashaya vadarika zviuru zvisere nemazana masere nemakumi mashanu nevatanhatu 8,856. Vanhu vapora vadarika zana nemakumi matanhatu ezviuru 160,000. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvishanu 9,655,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi masere nezvisere 488,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu 5,245,000. tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Financial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinoyambira kuti kubvumidzwa kwekutenga nekutengesa mari yekunze hakugoni kubatsira kana kusimudzira dhora reZimbabwe. Mubepa nhau rekare mune nyaya inoti zviri kuitwa nehurumende maererano nemari yekushandisa munyika zvakonzera kuti vemabhizimisi munyika vakurudzire zvekare kuti Zimbabwe ishandise mari yekuSouth Africa yemarand. Mudaily News mune nyaya iri kunzwikwa mudare redzimhosva pamusoro peAmnesty International iyo iri kuda kudzorerwa mari inoita zviuru zvitanhatu nemakumi masere nemana zvemadhora ekuAmerica $674,427. Yainoti yakatorwa zvisiri pamutemo nevaimbovashandira muZimbabwe vanosanganisira vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vaivona nezvekushandiswa kwemari muzvare Sibonile Zisimbeba navatekshua Musiwa. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pevatori venhau vaviri Leopold Munende weNew Zimbabwe na Munashe Chokodza we 263 Chat vakarwa nemusi wechitatu kuWarren Park nevanofungidzirwa kuti masoja nemapurisa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maniro kanaka washamara nesidu 7 mose nevatereri vacho azita zvamwedu baisa dero ndiri pamfumalanga apa aiva zve isi tida kuedza kutaura apo zvikutaurwa naamugwabisi izvo hazvitaurwe nemukuru anotarisirwa kuti ndiye achafambisa nyika kuenda kumberi kana kubvisa nyika mumatope mairi zve aiva sadizvo chikicho chatinongoziva chokwadi kandechekuti mafambisiro amunoita nhau dzekumatare dzinofambisirwa kumaopposition pati chete asika nasika parikutaurwa nawe corruption. Corruption ndiyo munoti mimi hamukwanise kuti muudzire High Court kana Supreme Court zvekuita. Ndiyanizve akambomira minister achinzi aonekwa abo yezvo mari zvedonation dzakauya nyika yese asi maminista zvizvo ari kuguta. Aiwa zve vanhu vezanipevhuka hazvina mhosva iri nguva yenyu asi chatinongotaura ndechekuti itai corruption dzenyu asi muri kuuraya vana muri kuuraya nyika yenyu.
Uya aleluya mamuka sei komose vatiri vestudio 7 kuti ndimufundisi moyo kuno kuSouth Africa tachiri gaiti taurewo Father's Day izuva ratakapinda tinokugumbuka kukuru vana baba nezviri kuitwa mukati menyika zhinji kusungurudzwa nekurawa kunoita vakadzi nekurepwa nokubatwa kuita vakadzi chibharo neimwe mitemo iri kuitwa inosungurudza vakadzi yatisingagoni kugamuchira kuti tinzi titi Happy Father's Day tigamuchire mashoko akafanana iwavo kuona varume vazhinji vachishungurudza vakadzi nenzira dzakasiyana siyana kuona varume vazhinji vachimbunyikidza kodzero dzevakadzi vachirova vakadzi kusvika mumadiro nokuvacheka nereza vamwe vachiiswa mumatorongo nokumanikidzwa asi ari mabasa anoitwa nevarume hazvina kunaka. Saizvozvo ngativei vana baba varume vanochengetedza vakadzi nevana tive varume vanochengetedza vana vavo kwete kumanikidza nokurwadzisa vakadzi nokuvaita zvisina kunaka. Zvinhu zvakafanana izvozvo hazvina kunaka tatiregai titaure.
Makadiko pastudio 7 apo makadiko. Ini zvangu handina zvakawanda zvokutaura vana mukoma Jonga vana tononoka wande ese studio 7 nokukwazisai. Ine hangu ndine chichemo chokuda kubvunza kuti ko iyo mari yenyu yamaita hanzi iri strong strongest muno muregion why izvezvo vakuramba mari yavo varivo vakaigadzira wakuzoramba nhasi nemakai mari yavo iyo bhondi yavo varivo vakazvipirindira bhondi iroro handii vakutozoona kuti mari yaitengi zvinenge zvatoshata kana vakuramba mari yavo yemunyika vachida dzimwe mari dzevamwe tozongoratidza kuti nyika yedu haisati yambova nefuture inoenda mberi nekuti zvinhu zvese zvada kushandisa zvinongori zvevamwe hakuna kwazvinombosvika vakangorovaudziwa kudhara kuti mabhondi amuri kushandisa haashandi haatengi chinhu manjeke zvino izvo vakuzoona kuti haichatengi nokuti mari yacho iri kurambiwa izvizvizvi hatizivi kuti zviri kumbofamba sei apa
Studio 7 munofara hiri ini ndinonzi mudiwa zvanaka ndiri pano pamasikini ndaidawo kutaurawo maonero angu pamusoro pezviri kuitika munyika kana muchiona masoja nemapurisa vachivharira vanhu kuti vasapinda mudhorobha paripo zvinenge zvichida kuitika zvakafanana nezvavakaita paya palasti musi wa4 June pavakatora muzinda weHarvest House muchazonzwa mashoko anga ndiri kukudzai ndiri kuno kusouth africa hapana chavachiri kukwanisa kugadzira mihoro yevarayiridzi havasi kukwanisa kugadzira mirayiridzi yana chiremba havasi kukwanisa kugadzira asi chavari kukwanisa kuda kuvhiringidza zviri muMDC alliance asi kukupa nyanza handioni vachibudirira
makadi vashamarari vestudio 7 ndinokwazisa mose vateereri vestudio 7 ndichiti ndinokushuvirai zuva rakanaka mukati mekurarama hama tinobatikana nemabatirwa ari kuita nhengo dzeparamende dzemdc alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa mabatirwa adziri kuitwa haana kunaka mukati menyika yezimbabwe tinongokumbira kuti dai mwari vapindira munyika yezimbabwe aunza tsitsi rudo mukati menyika yezimbabwe waunza mwoyo une tsitsi kuhurumende iri kutungamirirwa navamunangagwa waita munhu anokwanisa kurespektawo mwari mukati mekurarama vakoshese kodzero dzevanhu vanhu vari kuchema vari kutambudzika mukati menyika yezimbabwe izvezvi kune chirwere chiri kupararira pasi rose chiri kutambudza vanhu vari kuchema nzara munyika yezimbabwe vamwe vari kushungurudzwa kutaura kudai so vamwe vari mumajeri zvinorwadza zvinhu zvakaita saizvozvo mwari tinokumbira mupindire munyika yezimbabwe vautipa hurumende inotya mwari zvikuru sei ndinongoti kuna vachamisa aiva baba vana venyu tiri pano musabatikana nezviri kuitika zvanga zvakarongwa namwari zvichida mwari vane kuita kwavo kwavachaita
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kukuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewww voa shona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu rearizona muno muamerica chinonzi chakasungwa svondo rino achipomerwa mhosva yokuponda musikana ane makore gumi nemasere murume uyu anonzi dexter mutongerwa anonzi akange achizivana nemusikana uyu sezvo mutongerwa achinzi aiita basa rekushanda nevana vanoda rubatsiro vatafadzwa munjanja vari muoklahoma vanoti nyaya iyi haisati yapera kuongororwa asi dexter mutongerwa ari mumaoko emapurisa ayo ariko kurudzira vanhu vane ruzivo rungabatsira panyaya iyi kuti vauye kuzovaudza.
Murume uyu chizvarwa chekuZimbabwe anonzi Dexter Mutongerwa, mugari wekuArizona kunonzi kuTelezone, Arizona. Zvinonzi akauraya mwanasikana uyu angari juvenile, ndikati angane makore 18 ekuzvarwa kuLouisiana uku, ndokwa zvakaitikira.
Ko zvakafamba sei? Wakanga achitsvaga chii kuLouisiana?
Dexter aiva a social worker, munhu anonga achibatsira majuveniles, vana vechidiki vanenge vachisangana nematambudziko ebehavior edza kuchikoro kana kuti mumhuri dzavo. Saka anga akaassignwa iye musikana uyu anonzi Angela, ndozita remusikana mwana uyu, musikana uyu anonzi Angela Molden. Saka makore esaya anga achishanda naye, nekuti Angela kumba kwavo kwaiva kuri kuLouisiana. Asi nguva yakaitika Katrina iya, Angela akatizira nenyaya yemusikanzwa akabhatiza kunogara kuArizona. Ndo pakapinda Dexter kuti amubatsire, achimurayirawo, achimupawo mazano akanaka kuti mwana adzoke kumba kwavo kuLouisiana. So mukudzoka uku kwakaitika, zvinonzi vakaramba vachifonerana, Dexter achitombomutumira mari musikana uyu. Ndo pazoitika chiitiko ichi, nekuti Dexter akazotera musikana uyu kuLouisiana. Zviri kufungidzirwa kuti Dexter anga akuda musikana uyu, asi musikana mwana uyu anga asiri kubvumirana nazvo. Ende zviri kufungidzirwa kuti ndo zvazokonzera kurayiwa kwaita mwana uyu, nekuti Dexter anga ari kuedza kumukwezvera kuti adzoke kuArizona.
Ko akamuuraya sei vamujanja?
Maurayiro akamuita ka akomana ka zvinobvirorwadza, zvinodzimba mwoyo. Zvinonzi akashandisa banga akaita zvekudzimba musikana uyu, achicheka musikana uyu nebanga iri kumeso nepahuro. Saka musikana uyu akafa nezvironda zvekustebwa even nepachest apa.
Aya vamujanja, iyi haisi kunyaya inonakidza chose. Tine urombo zvikuru pamusoro pekurasikirwa neupenyu kwemwana uyu. Tinotenda chaizvo vamujanja.
Aiwa, ndine urombo ende zvinobvirorwadza kuti mwana mudiki achinewo upenyu hwake huri kuda kutanga. Ende zvinonzi mwana anga ari munhu akasununguka anofara newamwe, kwoita mumwe munhu obva atora upenyu hwake. Aiwa, tine urombo ende tiri kurwadziwa zuva ranhasi. Saka tiri kurwadziwa nekurasikirwa kwatakaita nemwanasikana uyu.
Vatafadzwa munjanja vari parunhare neStudio 7.
Moyo wangu unoreketa, unoda kukupepeta, love yako inopepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unonifekesa, zuva rangu unojekesa, nyangwe zvikanirengesa, ndiwe wacho unonipengesa.
Tenge kambo kanobva kuna Toki Vibes. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe 551. Nhengo mbiri dzeMDC Alliance mudunhu reHarare pamwe nemudzimai wakanzura weward 16 nemwana wavo ane mwedzi minomwe vanonzi vakapangwa nezviro manheru nevanhu vakanga vakapfeka mbatya dzemauto pamwe nedzemapurisa. tashika kumagumo tichirongwa chedu chanati ivai nezvo zvakare manero anazi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini ndini tanonoka wange ndiri muWashington DC nchiti mosera zvakanaka.